Pamushaba wa Mugabe uyo uripedwe nechikoro chekutama mission painga paine vanhu vangangosvika makumi mashanu vanosanganisira veukama vanoti vaota chidhakwa vaAlbert Mugabe navaLeo Mugabe pamwe nevashandi vava Mugabe. Vanozviti tete vava Mugabe ambuya Josephine Daricha vanoti vabayiwa panyama nhete nerufu rwava Mugabe.
Kundingazwe seko ndabaiwa ndatove munhu atobaiwa mwoyo ndaurayiwa handisisiri munhu ndatove chimwe chinhu chemanga manga ndaichengetwa nababa vazvinodadisa neunhu hwavo chikuriro chaamugaba havana kana chihure kana chii asi rudo kumunhu wanga asina mhosva kundiwo kwamadyira panze kwaamai kana kuti ndiwo kwangu kwagushungu kwete zvaive baba evanhu vane rudo vakafunda vakapedza chikoro vakaenda muhondo vakadzoka chokwadi chaizvo pavakazidana tangwenakao vaitobva mumba mangu kumabhuku vachiendana tangwena netsoka.
Ambuya Daricha vanoti mhure kwamugabe haina kufara nemabvisirwo akaitwa hama yavo pachigaro navamunangagwa.
Nanhu chakati hurumende chipenzeka chiuchiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa kuitira papa anenge ari mukatonyera ndini inyaya kuti adikira kuchitoki kana kupi andimude munangaka
I am going to go to the hospital.
I'm going to go to the hospital.
Mumwe mugaro wemuchinoi vaIsrael Nyandoro munin'ina wevaive nhengo yakavamba bato rezanupf vaGeorge Nyandoro vakashandana vamugabe kwenguva yakareba vanoti mhuri yavo iri kuchema nevamwe nekurasikirwa navamugabe avo vati vakarwira rusununguko rwenyika
rasikirwa zvikuru nerufu rwaso mapurezidendi wedu asi igamba guru renyika nekuti within the matini yese yenyika chamhembe mabvazura kumaodzanyemba muafrica hapana vasingazive vamugabe vamugabe vakabetsera zvikuru pahondo yedu yekuti tisunde mabhundu kuti abude munhu naizvozvo isu semhuri tinochema
vanyondoro vanoti kunyange hazvo vamugabe vakambotadzawo mukutonga kwavo hapana munhu anogona zvose mukurarama kwake
hongu pangave apa nepapa hatina kumboona munhu anoita zana pamusoro pezana zvese zvaanoita panowanikawo zvimwe zvinenge zvichikanganisika azvikuru ndezvekucherechedza zvakaitwa nemunhu zvakanaka naizvozvo tinoapa ruremekodzo rukuru kunoku tiri kutochemawo nemhuri iyoyo ende tinotendawo mwari nemakore avatichengetera munhu mukuru akadaro kuti asvike ipapo
mumwe wechidiki vaandrew mwayera vanoti varasikirwa zvikuru nekufa kwavamugabe vachiti panofanirwa kuitwa horodhi kuti vacheme vamugabe sezvo ranga riri gamba reafrica yose
tarasikirwa zvisingaiti negamba iyi mundarao yevatirwadza aenda tisina kuzvitarisira but tiri kuti surprisa ndechekuti hasati zvaanaunswa here bhozi mafuregi tichiri kumona ari mudenga aya tizoti kwakuvenga here kana kuti kudi vanofanira kumurespekta mundarao because he is an icon national icon he should be respected and we are appealing to Mr. Mnangagwa vatipo horidhe nemagetsi tinochema takazorora pazimbabwe
vamunangagwa vakaudza vatori venhau kuti vamugabe vapiwa ruremekedzo rwegamba renyika muzukuru wavamugabe valeo mugabe vanoti vakamirira hurumende kuti ivazivise nezveurongwa hwekuvigwa kwemutumbi wemufi vamugabe ava vakabviswa pachigaro nechisimba nemauto achitungamirirwa nevaive mukuru wemauto vaconstantino chiwenga muna mbudzi 2017 vakashaya vave nemakore makumi mapfumbamwe nemashanu Vamugabe vasi ya mudzimai, amai Grace Mugabe, nevana vatatu, amai Bona Mugabe Chikore, Robert Jr. na Delamai Chatunga. Ndaka mirira studio 7 kwa Zvimba, ndine apa Chigoriwa.